Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wechipiri, zvita 26/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC nchiti, ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Munyori mukuru, mubazi rezvekubudiswa kwemashoko, Vanick Mangwana, vanoti mutungamiri wenyika, vaEmmerson Mnangagwa, vapa madzishe zvikwanisiro zvekuti vatange kunzwa nyaya yezvakaitika munguva yeguku raHunde.
Zvakakosha ndicho kuti Home Affairs yomuSouth Africa iri kutadza kuprocessa maapplications nemavisas nemaappeals.
Sangano reZimbabwe Exiles Forum rotaura nezvekuwedzerwa kwenguva yevanhu vari kuda mavisa ekuti vashande nekugara muSouth Africa.
More than 15 years. Tatanga kushera ma diamonds. Hapana kana stretch ye 1 kilometer ye road kana bridge zvaro rakavakwa pamarange kana anywhere.
Hurumende yokurudzirwa nevamwe kuti ishandise zvicherwa sezvinoitwa nenyika dzakaita seUnited Arab Emirates. Vaimbi vakashaya svondo rapera Bob Nyabinde wemusambo weAfro Jazz na Eric Moyo aimba nziyo dzechitendero varadzikwa nhasi. Ii ndiyo mimwe msoro ye nao dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanick Mangwana vanoti madzishe agadzirira kutanga basa rekutaura nevanhu vari mumatunhu eMidlands neMatabeleland nezvenyaya yekupondwa kwakaitwa vanhu vanonzi nevamwe vanodarika zvuru makumi maviri kana kuti 20,000 mumatunhu anoti Midlands neMatabeleland munguva yeguku raHunde kumakore ekuma1980. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakambotaura kare kuti vane chido chekuti vange vachigadzirisa nyaya iyi. Asi vakawanda vanoti vanenge vari kungosimbira pamuromo chete asi pasina chinobuda. Asi vachinyora padande mutande ravo reTwitter vamangwana vati madzishe achatungamira urongwa uhu uye akatopiwa zvikwanisiro zvakaita semacomputers. Mauto E5th Brigade ndiwo anopomerwa mhosva yekuponda vanhu ava achivapomera mhosva yekuti vainge vapandukira hurumende. Asi vaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe vakazotenda kuti iyi yaive nguva yekwavakati kupenga. VaMnangagwa ndivo vaive gurukota rezvevasori munguva iyi uye vamwe vanovapomerawo mhosva yekupesvedzera kupondwa kwevanhu uku kuburikidza nemashoko avo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Ya mashoko aya kana zviri zvechokwadi zvinhu zvinenge zvatingati pachirungu it's a progressive nyaya yekukura hundi inyaya yaine nguva ichingotaurika ende inyaya iri kushungurudza vanhu vakawanda kunyanyanya vane kumatabeleland kuti kubva pazvakaitika hapana chatichaonekwa kuti in terms of investigations kuti zvii zvingave zvakaitika panguva yacho ende uyezve vanhu vekumatabeleland vangave vachibatsirwa sei.
Mati kune dzimwe nyika vanoumba makomisheni mungapa muenzaniso wenyika dzakaedza kugadzirisa matambudziko akadai here?
Yeah, kuRwanda kwakaitika yatozva iyo genocide kuma90s and zvunhu zvokuti pazvakaitika pakaitwawo yatingati ma tribunals akaitwa kuti nyaya tongwe. And my experts anoona nezvekutongwa ne kana kuongorora nyaya dzakadai so anotaura zvekare kuti kana nyaya dzakadai so zvichitongwa haisingori nyaya yekuti pawaniko kuti akakonzeresa iyo yatingati genocide kana kuti kuurawa kwevanhu ndiani. Inyaya yekuti ivo vakazviita nemavictims vaonawo yatingati a clear line yekuti varegererane vaonewo kuti zvinhu zvakadai so zvisafa zvakaitika munyika yatingati iri democracy seZimbabwe.
Munoona madzishe ariwe rakakodzera kuti atungamire urongwawo?
In a normal situation tinovatengeri madzishe ndo angave ari strategically situated kuma communities, but tichiona zvekare kuti nenguvawo yatikuona yatikurarama muZimbabwe nguva inyaya dzepolitics dzakasiyana siyana kauti madzishe akarerekerawo kune rimwe bato kunyanyanya ZANU PF. Kana zvichizoonekwawo pamainvestigations achazoitwawo nemachief vachibvunzawo vanhu vari munharaunda yavo kuti chii chakaitika, kana zvichiita tine zvekurerekera kumatongero enyika tinoziva zvinoitika muZimbabwe, zvinhu zvinoita kuti vanhu vasabude vachitaurawo zvavanofungidzira kuti zvinhu zvivo zvakaitika, nekuti vanenge vachityawo kuti kuda zvinhu zvakadaro zvikona kupambwa, kana kuti vanokwanisa kupambwa, kana vanokwanisa kubatwawo zvekare nokuti vataura chokwadi chavo chavakaona. Saka tichitazomamirira akaita zvinhu, ndoona senge kuti zvinyanyofamba zvakanakanaka vamachief apa vakushandawo namumasangano akazvimirirawo pachavo kuti nyaya dzakadai so dzive dzinoendeka, ende uyezve mavictims egukura hundi avewo anokwanisa kubuditsawo zvakaitika vasina kutya.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vachitaura vari parunare vari kuTexas muno muAmerica. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti hurumende yeSouth Africa iri kukundikana kupedza nenguva kupenengura magwaro evanhu vari kuda mavhiza akasiyana-siyana ekuti vakwanise kugara munyika iyi zviri pamutemo. Izvi zvinotevera tsamba yakanyorwa nebazi rezvemukati menyika iyi yekuti riri kuwedzera nguva yevanhu vakanyorera kuti vapiwe mavhiza aya. Bazi iri rinoti vanhu vachapiwa kusvika musi wa30 Chikumi gore rinouya kuti mapepa avo apedze kuongororwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weZimbabwe Exiles Forum vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaGabriel Shumba.
I think chatingangoudza vateereri chakakosha nechoicho kuti Home Affairs yomuSouth Africa iri kutadza kuprocessa maapplications nemavisas nemaappeals.
Saka zvavari kuburitsa izvinorevei vaShumba mukatsanangure?
Saka zvazvirungoreva ndezvokuti vanhu vese vavakamirira kuti maapplication avo abudisiwe maoutcome vacharamba zvevakangomirira kusvika musi wa30 June 2024. Asi chinofadza hacho chatingataura seZimbabwe Exiles Forum ndicho chokuti vakamirira vacho vari kui by this concession kana kuti nebepa iriki kana gwaro ranyogwa vanotendekwa kuramba vari muSouth Africa, vanotendekwazve vanenge vachida kufambawo vachinda kune dzimwe nyika kuramba vachinda kune dzimwe nyika vachidzoka muSouth Africa. Zvimwe zvese hazvo zvogona kunetsa kuti nditsanangurire vateerera, asi vanogonawo kungotibata parunhare tichitsanangura.
Vanhu vari kuumirira magwaro aya kwenguva yakareba zvakadii?
Kune vamwe vakadobva 2018-2020 vasati vambowana magwaro avo nyangwe vakaapply anoima temporary residence visas section 11-1B kana kuti 11-6 kana 11-6 ndoye maaccompanying relative kana mabusiness visas, mastudy visas. Saka zvinongoradza kuti vamotseledhi vari kukundikana kuti vaite zvinhu zvinodiwa because vari kugwisana nezvinhu zvakawandisa, chikuru kuri kuvenga maZimbabweni ari muSouth Africa nokuita zvinhu zvavanenge vachingoda kungoshungurudza maZimbabweni.
Ko vamwe vanobatwa sei? Sei muri kuti vekuZimbabwe ndo vari kunyanya kubatwa neseri kweruoko?
Vamwe vese unogona kuwana sezvakaita mabangladeshis vachingobahwa zvakanaka vachiwana maasylum asi vekuZimbabwe ndovanonyanya kuomesegwa. Asi hacho chatirikungotaura ndechokuti vanhu ngavatevedzere mutemo. Kana paiwo applya chakati sevari paZimbabwe exemption permit pakai apply for my waivers ngava apply ugoona 31 December isati yasvika. Saka vanhu vaigona kungofana kuapplya zvakare saizvozvo. Tinongotiwo happy Christmas from the Zimbabwe Exiles Forum kuvanhu vedu vari munedzimwe nyika.
Mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vachitaura vari parunare muPretoria, South Africa. Mamwe masangano anomirira vanofamba nemabhazi anoti mumaguta ndimo mune motokari nemabhazi zvakawanda zvirukonzera kunetseka, zvirukonzera tsaona kuvafambi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati kuti tinzwe nezvehuwandu hwevanhu vafa kana kutsikwa pazororo rino rekisimusi. Asi mashoko avo kuvatori venhau nezuro vanyati vakati vari kunetsekana zvikuru nenjodzi dziri kuitika mugwagwa, dzizhinji dzacho dziri kunzi dziri kukonzerwa nevatyairi, uyewo vamwe vatyairi vanonzi vari kutsika vanhu vanenge vachizvifambira zvavo mumigwagwa vachifa, asi vatyairi ava vobva vatiza. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vapo Makiwa kuti tinzwewo maonero avo.
Ichokwadi kuti tine traffic jam, asi izvi zvinongogara zviriko kubva kutanga kwegore zvichienda kunopera kwegore. Asi iye zvino zvinoratidza kuti kuzvowandisa sezvo motikari zhinji dzimwe dziri kuya muHarare dzimwe dzichidarika nomuHarare.
Mungati muHarare chete here muri kunetsa nematambudziko emumigwagwa?
Takatarisa ipapa patakangoona kuti zvakanaka kuti state idecentralize Harare sezvo iye zvino zvinhu zvese zvakacentralizwa muHarare. Ngatimboti yobvisa mamwe maministries kubva muHarare ichiwaisa kuti ave mahedquarters kuna mamwe macities, ivo muHarare vosara kuda netwo kana kuti five ministries. Izvi zvichaita kuti zvideredze huwandu hwedzimotikari dzinenge dziri muHarare. Tikatarisawo migwagwa iri tiriona kuti iye zvino iri pakati pokushanda sezvo vanhu vazhinji vachienda kuzororo. Zvakare vamwe vanenge vachienda kumaruwa, vamwe vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Asi tiri kuona kuti avo vari kuenda kumaruwa kune migwagwa iyo yatingati madust roads vari kutora nguva yakareba kuti vasvike kunzvimbo dzavo nokuda kwokuipa kwemigwagwa yedu.
Ivo vatyairi vanomirawo papi mutsaona dziri kuitika munyika?
Regaiwo tingotiko vatyairi pavanenge vachifamba mimigwagwa iyi ngavaone kutiko vacherekedza kuona kuti muna maportals apa nepapa. Zvakare kana kuriko kuti vaona nzizi dzakazara ngavarege kuyambuka. Tinoona kuti tina mabhazi atingati susu ari pakati nepakati ayo atingati ari kufamba muguta kuenda muguta, sezvo apa ndivo pane nzvimbo zhinji dzinofambika.
Mabhazi ari kuwanikawo zvakadini mukufambawo mune zororo iri?
Tikatarisa mabhazi anenge achibva muguta achienda kumaruwa, mabhazi aya anogona kunge ari mashoma. Asi kune dzimwe nzvimbo anogona kutobva ashayikwa zvachose, sezvo vachityira mabhazi avo nokuda kwokuipa kwemimigwagwa inoenda kumaruwa. Nokudaro tiri kuona kuti kumaruwa mazhinji tinowana kushandiswa makombizi nemota diki izvo dzatinoti mahonda fiti, izvo dzatikwana kutiko dziri kubhadharisa mutengo unenge wakati wandei nokuda kwenguva ino nokuda kwokuiti migwagwa haisi pachimiro chakanaka kuti ishandiswe.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vapo Makiwa vachitaura pari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Zvichakadaro mapurisa anyorawo padandemutandirawo retwitter kuti atanga kuferefeta kuti ndiani akapa vana vadiki doro muguta reHarare. Vana ava vari kuonekwa pamavhidhiyo ari kutenderedzwa pamadande mutande vakadhakwa vachinwa doro. Vechidiki munyika vari kupa maonero akasiyana-siyana pamusoro pegore rava kupetwa ra-2023. Vamwe vanoti raive gore rakavanakira, asi vamwe vachitiwo igore ravanoda kukanganwa nekukurumidza sezvo vasina kana chinobatika chavakaita vachipomera upfumi hwenyika mhosva yekuwedzera urombo. Mutori wedu Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevechidiki anoti gore rino matenga akamuzarurira makomborero ndiStacy Matambanadzo, mugari wekumbare muHarare.
Ini ndinoita basa rekutenga nekutengesa, saka gore rino ndakakwanisa kuwedzera nhumbi dzandinotengesa uyo neshangu. Ndaimbohodha zvinhu zvangu muno, asi iko zvinondava kuenda kuZambia nekuMozambique, uko kunowanikwa zvakachipa. Saizvozvo nguva yeChristmas ndaita mari yakanaka chaizvo. Ndinovimba kuti pachatanga kutengwa mayunifomu echikoro gore rinouya, ndichaita mari nemumvuri zvekare.
Asi Stacy ega ari kunyemwerera gore richinopera kudai sezvo kudzai makoni, mugari wemurimuka kukadoma, achitiwo akaita mhanza yakanaka chose gore rino.
Ndakadaidzwa natizvara kuenda kunoedza zvechikoro kodza kukwekwe muna April. Tikabva taita laki rekuti takasvika mari yakaputika. Ndakabva ndatowa mbinga pasina mazuva mangani. Iko zvino ndava kutopedza kuvaka imba yangu muno mukadoma, uyewo ndine zvimota zvinoita mushikashika zvichinipa mari. Saka 2023 yanga kanaka chose.
Asi kune vamwe vechidiki vanoti midzimu yakavafuratira gore rino, vanosanganisira muzvare Indiana Makore vemumusha wechitungwiza.
Ini zvanga zvakandiomera kubva gore richitanga, nekuti ndakarambwa nemurume ndikatanga kuchengeta vana vaviri ndirindega. Kubasa kwandinoenda kunoitwa zvekusona, hakuna mari yakawanda. Uku vana vanoda kudya nekuenda kuchikoro kotiwo rent. Zvakazonyanya kushata tabva kusarudzo muna August. Izvezvi nekuda kweChristmas zvanga zvava kuita nani. Asi haupenyu hwanga hwakandiomera gore rino.
Mumwewo anoti zvanga zvakaoma ndimuchaneta Shumba wekulowa gweru, uye ari mudzidzi wepachikoro chedzidzo yepamusorosoro cheMidland State University.
Kufara hangu kuti gore rapera, asi zvanga zvakandidzvanya nekuti mafees edu akakwidzwa tiri pakati pekudzidza. Ndaitengesa masweets nemabiscuits kuedza kuti zvibatane, asi zvairama nekuti vanhu vaingokwerecha vasingabhadhari. Kazhinji kana vabereki vatombobhadhara mafees, kashoma kuzonyanya kuti tsvagira yekudya neyepekugara. Saka kuwana mari iyi kwaindiomera masemester ese ari 2. Ukuwo ikonomi yenyika yenge yakadhakwa.
Tanaka Kwitiri, mukomana wechidiki, anoti akatiza muZimbabwe achienda kuSouth Africa kunotsvaga mafuro manyoro.
Ndakauya kuno mwedzi wadarika, nekuti kuZimbabwe zvinhu zvanga zvandomera. Iko zvino ndichirombotsvaga pekubata ndova nemari, asi ndinoona sekuti kuno kunogona nekamukana kudarika kumba. Vamiriro vangaita zvinhu anga asingaratidzi chiedza. Nyanya kwatiri isusu vechidiki tomboona kuti kunozvishamira sei, but haachishuwo ndechekuti dai zvinhu zvangonaka kumba takwanisa kurarama pasina kusunga bhurugwa newaya munyika yedu, kuza izvezvi hakuna chiri kukumba.
Kunyange zvinhu zvakaoma kune vechidiki vakawanda, mumwe anorwira kodzero dzavo uye akamboshanda nesangano reWorld Federation of United Nations, Makleo Mapfumo, anoti vechidiki vanofanira kutsvaga mikana yekuzvipundutsa kunyange mukuoma kwezvinhu.
Nyika yedu yava nemakore akawanda ichingorwara, naizvozvo vechidiki vave kufanira kutotsvaga nzira dzinokwanisa kuvararamisa, nekuti vakasadaro muchaona kuti vachachembera vasina chavainacho. Ngavarege kuzvidza mabasa, asi ngavashande kunyange munzvimbo dzinonzi dzakashoreka dzisingaiti, nekuti chavanoda imari. Asi nerimwewo divi, tinokurudzirawo kuti hurumende ngaiwedzere simba pakuwanisa vechidiki ava mikana yekuzvipundutsa, kwete kungoita izvi mumapepa nhau chete.
Vechidiki vakawanda vave kutizira kune dzimwe nyika senzira yekutsvaga mafuro manyoro nekuda kwekushayikwa kwemabasa, uko kunonzi nemasangano akaita seZimbabwe Congress of Trade Unions kwava kudarika zvikamu 90 kubva muzana 90%. Vamwe vechidiki varasatariro ndivo vave kuputa nekunwa zvinodhaka, izvo zvinokanganisa utano hwavo, vamwe vachitoguma vaenda kwamupfiga nebwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zana nemakumi mana kana kuti 140 vaurayiwa kuNigeria nevanhu vanga vakapakatira pfuti. Hurumende yenyika iyi inoti pane kurwisana kunotyisa pakati pevarimi nevanhu vanochengeta zvipfuyo. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mauto emuIsrael arwisa muGaza nhasi mushure mekunge mutungamiri wehurumende iyi vaBenjamin Netanyahu vati havasi kuzomira kurwisa chikwata cheHamas icho chinonzi nehurumende yeAmerica chinopfurikidza mwero. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nemazana matanhatu kana 20,600 vafa muGaza. Mutungamiri wesangano rakazvimirira roga Center for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti hurumende yeZimbabwe inofanira kudzidzawo kubva kunyika dzakaita United Arab Emirates pakushandisa zviwanikwa zvayo kuti isimudzire upfumi hwenyika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti uori huri kupa kuti vakawanda varambe vachinonga svosve nemiromo muZimbabwe, kunyangwe nyika iine zvicherwa zvakawanda zvakaita semangoda, goridhe, lithium nezvimwe. Hurumende yakazivisawo kuti kwakawanikwa gas kwamuzarabani kumaShonaland Central, uye mumashoko kuvatori venhau gurukota rezvezvicherwa vasodajemu vakati gas raingirawanikwa nekambani yeGeo Associates neInvictus Energy and One Gas Resources richabatsira zvakanyanya mukusimudzira upfumi hwenyika. Asi vamaguhu vanoti vanotenda maruva vadya chakata.
Takawana madiamonds pamarange asi pari zvino almost more than 15 years tatanga kuchera madiamonds. Hapana kana stretch ye 1 kilometer ye road kana bridge zvaro rakavakwa pamarange kana anywhere kwatinoti mari yemadiamonds ndozvayaita. Iko zvino tawana lithium. Ukaenda kuborder reZimbabwe neMozambique, Forbes border, kwatova necongestion ari kutakura lithium.
Kuenda nayo kupi?
Kuendesa kuBeira kuti iende kuChina. Kaenda kunzvimbo kwacho kuri kubva lithium, kuBikita, kuMberengwa, kwana Mutoko, kuBohera. Vanhu vari kuridza tsamwa, vanhu vakatsamwa zvikuru nekuda kwekuti hapana kana chinonzi chichaitwawo nelithium munzvimbo medu.
Munoona sei kuwanikwa kwakaitwa gas kuMaCentral? Hurumende ka iri kuti kuchave nebudiriro?
Handioni paine chekupemberera kuti pawanikwa gas. Kusvikira hurumende yaita chido shungu dzekuti tiri kuda kuti maresources edu asimudzire upenyu hwevana veZimbabwe, ashandure nyika yedu kuti tikwanisewo kuita zvinoitwa zvakaitwa nana Dubai.
Vakaita sei apa mungatsananguri?
Akawana one resource chete, oil. Iko zvinezvi havasisiri kurelya neoil, vakuita zvakawanda. Asi zvakatangira pavision yekuti oil yatawana toishandisa sei kuti vanhu vedu vabude muurombo. Saka hurukuru iyoyo haisati yaitika muZimbabwe.
Izvi zvinorevei?
Zvoreva kuti pfungwa dzatanga tinadzo muna 2009 patakati endei kumaDiamonds akatanga kutengeswa kabisira nanhasi achiri kungotengeswa kabisira. Ndo pfungwa dzine chete dzatiri kuenda nadzo kumuzarabani. Saka tinototi nedzoi hapana chinochinja. Vanhu vacharamba vachingonyunyuta nekuridza tsamwa nekuti model zvinotangira pamodel yeextraction yenyu kuti model yenyu yakambomira sei. Kungochera kuti zvinongo benefita vari kuchera vacho musingakoshese nharaunda yamunenge muri kusvibisa, nharaunda yamuri kutorera upfumi ihwohwo. Iyoyo haisiri model.
Avo vanga vari mukuru wesangano rakazvimirira roga reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunare muHarare.
Hallelujah, 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 hallelujah! All taste and see that God is good.
Nasi kwange kuine kusuwa zvikuru munyika sezvo kwaradzikwa vaimbi vaviri vanoti Bob Nyabinde aimba musambo weAfro Jazz na Eric Moyo aimba nziyo dzechitendero nechikwata cheJoyous Celebration Choir. Moyo aive nemakore 42 akashaya kuchipatara chePort Elizabeth kuSouth Africa nemusi weChina svondo rapera mushure mekukuvara muuropi. Akatanga kuita mukurumbira wakanyanya muna 2008 apo akakunda makwikwi eMnet East and Southern Africa Idols akaitirwa kuKenya. Nekuda kwechipo chake chekuimba ichi akabva atangawo kuimba nechikwata cheSouth Africa cheJoyous Celebration Choir uye akavambawo chikwata cheVocal Extraordinaire pamwe chete naMkhuli Bebe naTembelani Mshaziva. Eric aratidzwa kumarinda eUmvucha kuBulawayo. Chakadaro vanhu vakawanda kusanganisira vaimbi vaunganawo kumarinda ekukwekwe uko kwange kuchiradzikwa Bob Headmaster Nyabinde.
Vanopota nemarai achitenga samatomati sevamwe asichabuda pana.
Nyabinde akashaya nemuswe mugovera kuchipatara cheparirenyatwa mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere cheshuga. Ainge ave nemakore 56 ekuberekwa. Nyabinde akaita mbiri yakanyanya paakaburitsa damba refu rake rekutanga rinonzi Pane Nyaya rine mitakunanzva yakaita saChabuda Hapana uye Mombe Yasamanyika. Musakanganwe vateereri kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yegadziriro yezororino regoredzva tichitaura nevechidiki nezvavakasangana nazvo muna 2023 uye zvavari kushuvirawo mugore ra2024. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Hurumende inoti yazvipira kuti nyaya yegukurahundi itange kuongororwa zvakare. Vaimbi vakashaya svondo rapera Bob Nyabinde naEric Moyo varadzikwa nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.